manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 15, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vovimbisa vakakweretwa mari neZimbabwe kuti vakagadzirira kuita sarudzo dzakachena kuti vagadzirise nyaya dzezveupfumi. Asi mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nevamwe vanoongorora sarudzo vanoti vagara havo vachiziva kuti vanotenda maruva vadya chakata. Mutauriri wedare reparamende oramba kuti nhengo dzedare reparamende dziongororo nyaya yeuori unonzi neAl Jazeera uri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe renyika. Asi kuSouth Africa, mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vazivisa dare ravo reparamende nhasi kuti vatanga kuferefeta vari kupomerwa mhosva dzeuori vachishanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe sezvakaburitswa neAl Jazeera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri tibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavimbisa nyika nemabhanga ekunze vakakweretwa mari neZimbabwe iyo iri kutadza kudzorera kuti vari kuita zvakakodzera kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Asi vanopikisa vanoti munyika makaberekera ingwe nenyaya yemhirizhonga uye havana ugwaro revavhoti. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vataura izvi muHarare nhasi pamusangano wekuzeya kuuya nemazano ekuti Zimbabwe idzosere zvikwereti zvainazvo zvinosvika mabhiriyoni 11 nezviuru zvishanu zvemadhora kana kuti 17.5 billion United States dollars munyika nekunze kana kuti High Level Debt Resolution Forum arrears and clearance and debt resolution process. Mutungamiri wenyika ati achadzivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi inotevera uye akavimbisa kuti dzichaitwa zvakajeka uye murunyararo.
Ndino kuvimbisa kuti hurumende yangu yakaisa waro wekuita sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Vatiwo nyika nemasangano ese anoda kuongorora sarudzo idzi achakokwa pachishandiswa mutemo wemunyika. Panyaya yechikwereti vamunangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kubhadhara zvikwereti zvayo zvese vachiti ndizvo zvapa kuti vaite nhaurirano nenyika nemasangano akakweretwa mari neZimbabwe. Vari kutungamirira nhaurirano idzi ndiva Joachim Chisano vaimbove mutungamiri wenyika yeMozambique. Vachisano vati kuvimbisa sarudzo dzakachena kwaitwa navamunangagwa kwakanaka chose.
The assurance that the forthcoming elections will be free and fair, it means that Zimbabwe is showing the determination to consolidate that democracy.
Vimbiso yekuti sarudzo dzichange dzakachena inoratidza kuti Zimbabwe inoda kuvandudza utongi hwejekerere.
Vati vanovimba kuti Zimbabwe ichaita izvi pamwe nezvimwe zvayakavimbisa kuita panhaurirano idzi zvakaita sekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo, kuripa nyika dzakatorerwa mapurazi ainge yakachengetedzwa pasi pezvibvumirano zveZimbabwe kana kuti bilateral agreements, kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekutevedza bumbiro remutemo wenyika. Vamwewo vari kutungamira nhaurirano idzi zvakare vari mukuru weAfrican Development Bank vaAkinumwe Adesina vasimbisawo nyaya yaikita sarudzo dzakachena vachiti ndizvo chete zvinopa kuti nhaurirano dzekuti nyika yobatsirwa sei kubhadhara zvikwereti dzibudirire. VaAdesina vatiwo African Development Bank yave neurongwa hwekuti varimi vechichena vabhadharwe nekukurumidza mari yavo inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica kana kuti $3.5 billion. Hurumende yakanyorerana chibvumirano nevarimi vechichena muna 2020 kuti yaibva pamari yekuripa zvikwanisiro zvavakatorerwa pahondo yeminda. Vatiwo nhaurirano dzavakaita nevakuru vakuru muhurumende neparamende yeamerica dzakaratidza pachena kuti nyika dzepasi rese dzinoda kuchidzana neZimbabwe, asi vakati chitsvambe chasarira kunyika kuti igadzirise zvinhu zvakapa kuti irimirane miganhu nenyika idzi. Asi Zimbabwe yakagadzirira here kuita sarudzo dzakachena? Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havana havo chivimbo nekuti ZEC iyo iri kunyima vanopikisa gwaro revavhoti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena.
Munongoziva mweya wematongerwo enyika unogona kubata vanhu, vamwe voda kunobiridzira, vamwe voda kunokanganisa. Tongoda zvinhu zviitwe pajikero repachena. Tidei taonekwa zvinhu zvichiitika zvakanaka, tine voters roll rinowiriranwa.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vimiso yavamunangagwa yakanaka chose, asi havaoni chinoratidza kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena.
Tasati tatanga kuona umbo hwekuti zvataurwa neutungamiri wenyika zvichafamba zvakaita sei. Saka tinongotarisirawo kuti pamwe vachibva kumusangano iwoyo vachibatsirana nehurumende yeZimbabwe vachatipa hwaro hwakaringana hunoonekwa kuti ndo roadmap iyo ichaita kuti pave nefree and fair elections in the country.
Zimbabwe ine zvikwereti kumasangano akaita seIMF, World Bank, European Investment Bank nenyika gumu nenomwe dziri musangano reParis Club. Vamiriri venyika idzi pamwe nemasangano aya vapinda mumusangano wanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora vakaendesa zvakare mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti rimise mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutara zuva resarudzo kusvika nyaya yegwaro rekutara miganhu yekuvhota kana kuti delimitation report yagadziriswa. Zimbabwe Electoral Commission iri kupomerwa mhosva yekusatevedzera mutemo pakugura matunhu. Asiwo dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo kusanganisira vaimbova gurukota rezvemitemo, gurukota rezvebumbiro remitemo nemashandiro eparamende vaEric Matinenga nesangano rinoona nezvematare eparamende richishanda rakazvimirira reVeritas vanoti kunyangwe vachitenderana kuti ZEC yakakanganisa pakugura matunhu, kana gwaro rayo rikasatambirwa nematare zvinoreva kuti panenge poshandiswa gwaro rakaitwa muna 2008 sezviri mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya yekuenda kumatare tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Problem iri kuitika ndeyekuti mukoma Blessing vanhu vari kuverenga zvatisina kunyora. Zvatakanyora ndezvekuti takakumbira dare kuti delimitation report inge ichiitwa annulled or to be voided in a court nekuti haina kutevera section 161 yebumbiro remutemo yenyika and haisikuenderana neelectoral law. Havasi kuti havana kutevera yekutanga kuti kana vachiita delimitation vanofanira kunge vachitevera population. Population census results anhasi haisati yabuda. Togoenda kechipiri 20% threshold mukati mematunhu kubva kuwadhi kusvika kuconstituency haina kubuda. Zvakanaka vakapfuudza nealmost 67%, 54% vachisiya mutemo 20%. Saka tikuti izvozvo izvohandizvo.
Saka poitwa sei nenyoka yamuri kuti yapinda mumusha iyi vaDamba?
Zvakune ZEC kuti iyo Ichakana dare. Rikaona zvakako dzira kuti vapfudze limitation report. Zvakuneseke kuti vanotora 2 months here, 3 months here, 6 months here. Time frame iyoyo ndeyezeka isiyedu.
Asika vamwe vasiri kuwirirana nemi vari kutivo kana gwaro rakanyorwa nezeki iri kugandura miganhu rikanzi nedare rakaitwa zviri pamutemo. Bumbiro remutemo rinoti panofanira kushandiswa miganhu ya 2008 kana kuti delimitation report yakaitwa ipapo.
Mukoma izvi hazvikwanisi kuitika. Maboundaries a 2008 akaitwa neyainzi delimitation commission. Yakanga ichitungamirwa navachidya usiku. Delimitation commission yakanga iri mubumbiro remutemo weLancaster. Toba kabva, toba taenda pachinhu chechipiri. Vatobaya mudede wangu registrar general ndovairwa nama elections. Kubva kune voter registration, kubva kune kutorisa zvitupa zvairegistrwa ipapo, ndovaideclare maresults kubva kuwadi. Ndovaideclare maresults kusvika kuna president. Uye zvekuba taenda kuti vamudede vakanga vachitungamirira yainzi National Elections Directorate. National Elections Directorate iri zvakari mubumbiro remutemo rekuLancaster House. Yakanga yakazara masoja, yakanga yakazara vana chihuri, ivo vakanga variwo chairman vaidaidzira maelections results aya. Saka mukadzokera kune bumbiro remutemo mukadzokera inini ku 2008 boundaries. Maita reinstate oro madzora bumbiro remutemo wekuLancaster rakanyorwa kuLancaster kuBritain. Saka izvi hazvikwanisiki kuti nyika inge ichirhana nemabumbiro emutemo mairi.
Mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanonzi varambidza nhengo dzeparamende kuti dziongorore nyaya yeuori mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering iri kupomerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutsamba iri mumaoko yeStudio 7 iyo yanyorwa sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari kana kuti Public Accounts Committee pamwe nekomiti inoona nezvebudget vamudhenda vati hazviite kuti dare reparamende riongorore nyaya dzeuori hune chekuita nekutengeswa pamwe nekuburitswa kwegoridhe kunze kwenyika zvisiri pamutemo kwakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera nekuti nyaya iyi iri kuongororwa nemamwe mapazi ehurumende asi mumiriri weHighfield muparamende uye vari mhengo yeCCC vaHepimo Chidziva vashora ratorwa navamudhenda.
Zvinhu zvatikachamadza zvikuru sese veparamende sevamiririri vevanhu. Inini ndinongoti havamudhenda nevamwe vangava vaiswa pressure yakanyanya bhozi ndivo vakanga varatidza kuti tinofa kunge tichitarisa nyaya iyi. Asi toda kungoti vaivavo vari kuisa pressure vazvizive kuti hakuna nyaya yeuori inobvera yatsvairigwa pasi pekapeti kana kuiswa pasi petafura.
Vamudhenda vati havo dare reparamende rinofanira kusiyira mapurisa pamwe nekomishoni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vaferefete nyaya dzeuori idzi. Danho ratorwa navamudhenda rinotevera kuziviswa kwakaitwa nemakomiti maviri aya kuti anoda kuti nyaya dzeuori dzakafumurwa neAl Jazeera dziongororwe neparamende. Vaenderera mberi vachiti dare reparamende richaramba rakaisa ziso raro pakuferefetwa kuri kuitwa nyaya idzi nemapurisa pamwe neZAC rozoona matanho aringatora kana kuferefeta uku kwapera. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZAC amaitandi wemahlovane pamwe nemutauri wemapurisa vapounyati kutinzwe kuti vave papi nekuferefeta nyaya dzakabuda mufirimu reGold Mafia iri. Gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakavimbisa kuti hurumende ichaongorora nyaya iyi asi kusvika pari zvino hapana chati yataura. RBZ yakazivisa kuti yainge yambomisa vamwe vakadomwa neAl Jazeera vakaita sava Yobert Angel nevamwe. Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vakaudza Studio 7 kuti paramende haina simba rekuferefeta nyaya dzakadai. Mashoko aya atsinirwa nemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi.
Hongu danho ravatora avo rakakosha sei hatitarisiri kuti paramende yemunyika yeZimbabwe ichungurudzwe kana kunge ichipedzerwa nguva dzekukurukura nyaya dzebudiriro munyika yedu netunyaya tunonzi twabva kuAl Jazeera iri kuAbudhabi ndivani vakamuvangani vakasvika kuAbudhabi kwacho nyaya dzisina nematuro ese.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika varashi kuti Mukundu vati zvaitwa navamudhenda izvi zvinoratidza kuti dare reparamende harichamirire zvido zveveruzhinji.
Paramende yedu haisiri paramende yejekerere. Avo vari kutungamirira paramende vane rimwe nevatungamiriri venyika nematsotsi vari kutora goridhe vachiburitsa munyika.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vazivisa nhasi dare ravo reparamende kuti vatanga kuferefeta vose vakadomwa neAl Jazeera kuti vari kushanda nevamwe vari muZimbabwe kuita uori. Vamwe vacho vanosanganisira Mohammed Khan vanozivikanwa neremadonheriro ari kuti more dollars anonzi ari kushanda nemabhanga akawanda muSouth Africa kuchenesa mari dzakasviba achishanda naSimon Rudland womuZimbabwe. Hurumende yeBritain yakati iri kuda kuferefeta vaAngel vaRicky Dolan navaKamlesh Patin vane magwaro emunyika iyi kana kuti citizenship. Vakawanda vanonzi vakabatwa mumambure Al Jazeera vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Pamidhuri yedare reparamende nezvimwe zvivakwa zvehurumende zvakaita sedare reCivil Court pamwe nepamuzinda wekambani yehurumende yezvenhare paRunare House, pafuma pakanyorwa-nyorwa mashoko anokurudzira kuti mumiriri weZengeza West vaJob Scaler pamwe nemutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaburitswe mujere. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro weTriple C vaGift Osalosiziva vati izvi zvinoratidza kuti veruzhinji havasi kufara nekubata kukuru kuitwa vaSkala navaNgarivhume. Asi vamugwadi vati nyaya dzavaSkala navaNgarivhume dzinopedzwa nematare chete.
Hazvina maturo zvinyorwa izvozvo uye hazvitadzisi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa emutemo nekutongwa kwenyanya kuti vaite basa ravo. Uyezve vanhu vaenda kunonyora izvozvo kuparamendi makwara dei vanga vaine ushingi vachiti vanoda kuona kuburiswa kwevanhu ava by Ginya as they are trying to portray. Ko dei vangoendaka kuchikurubhi, handisi vari kuchikurubhi nekumatirongo, dei vaendaka ikoko vanopedzerana nevakavachengeta nekuzoziva kuti vakachengetwa ikoko zviri pamutemo.
Vamukunduwo vatichakonzera izvi inyaya yekuti nyaya dzisi kutongwa zvakanaka mumatare.
Zvakubuda izvi zvakuratidza kuti vanhu vakushungurudzika nehundendendoka neudzvanyiriri huri kuitwa hwekuramba vawiwa navaNgarivhume vakavharirwa ivo vasina nemhosva dzavakaita.
vaSkala vakasungwa gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare moBlessing Ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva mumatare. vaSkala vakazopomerwa nyaya yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga kuvhiringidza mafambisiro enyaya mumatare nekuita zvisina maturo. Vakazobatwa nemhosva yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya dzemumatare iyo vakazokwidza kudare repamusoro vachipikiswa kubatwa kwavo nemhosva. vaNgarivhume vakatongerwawo kugara mujeri kwemakore matatu rimwe chete rikasendekwa parutivi mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuratidzira zvinamhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 mukuratidzira kwakange kwasherezerwa nesangano reJuly 31st Movement iro ravanotungamirira. vaNgarivhume vari kupikisawo kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa uyu mudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mugodhi webikita lithium mine wekambani yezvarwa zvekuChina inonzi Sinomine Resource Group unonzi wambovharwa nhasi. Asi hapana kuwirirana kuti ndiani auvhara sezvo vamwe vari kuti ihurumende asi vamwe vachiti vakuru vekambani iyi. Kambani iyi iri kupomerwa mhosva yekuburitsa chicherwa ichi munyika zvisiri pamutemo. Izvi zvinotevera kumbosungwa kwevanhu gumi nevanomwe mushure mekubatwa vaine lithium inosvika matani zviuru zvitatu nemazana manomwe kana kuti 3,700 tons. Kambani iyi iri kupomerwawo mhosva yekusabata vashandi zvakanaka. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vepabikita mine vataura imhanga vaudza Studio 7 kuti vashandi vazhinji nhasi vadzoserwa kumba.
Vakaivo pakambani yose ezvibikita minerals ezvakanzi makambani zese nemasabcontract zese anofanwa kundomuda kuchaya kuopareka kutanga nhasi. Vachitaurayo vachiti pane zvidombo zvinotsva nehurumende yameno kuti zvinhu ivo vari kuti ngonga mubikita mero zvimane about 32 masub contracts harimo saka hameno kuti pane humone hukuitwa here kana kuti nokupiwako matombo.
Mukuru webasa pabukita minerals mine vadavid mwanza vati kambani haina kuvhariswa nehurumende sezviri kubuda mumashoko ari kutenderera asi yakakumbira kuhurumende kuti imbovhara kwemazuva manomwe ichigadzirisa mabasa ayo pamwe nehori unonzi huri kuitwa mukuburitswa kwezvicherwa zvisiri pamutemo.
Hachisi chokwadi kuti mugodhi wedu wavhara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu ekugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa mumashandiro atinoita nevashandi vanoshandira kambani yedu vanenge vari macontractors. Sevanhu vanotevedzera mutemo wenyika, tinoramba takamira zvakanaka nemitemo yedu, uye kuti zvinodiwa nemitemo yacho tinofanira kuzvizadzikisa kuitira kuti mabasa edu agone kufamba zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti vashandi vose vamira basa vachabhadharwa mari dzavo pavanenge vari kudzimba zvinhu zvichigadziriswa uye vanodzoka pamabasa avo kwapera svondo. Asi vashandi pamwe chete nevamwe vanoti hurumende yakavharisa kambani yesainomine kubva dzakabatwa vanhu vachiba lithium. Munyori mukuru musangano unomirira vashandi vemimigodhi reZimbabwe Diamonds and Allied Minerals Union kana kuti ZIDAO vaJustice Chinema vati vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti kambani iyi iri kumbonyikidza kodzero dzevashandi pamwe nekuita huoro.
Saka tiri kutarisira kuti zvaitwa nehurumende kuti vari kuinvestigeta zvichange zvichipurisa maresults anosanganisira kuti vashandi vacharamba vaine kugarwa vanga vachiita before vashandi vachawanikawo vachipuhwa mari ipamusoro inoenderana nepoverty datum line mari inoenderana nezvicherwa zvavari kumaina. Totarisira zvekuti nyaya yekunzi lithium yanga ichibiwa tiri kuona kuti pamwe ndicho chimwe chikonzero chihombe kuti pane vanonzi vanga vachiba vanga vachichera papi. Saka tinoti icorruption iyoyoyo.
Mukuru webasa mubazi rezvemigodhi mumasvingo vamashaomuzira varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau. Vati tibate munyori mukuru mubazi ravo vaonisimo Moyo avo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindirwa mubvunzo.
Inini handitendi kuzotaura nevatori venhau nokuti mutauriri weministry independent secretary saka ini handigoni kupa mastatements kumedia.
Kunyange tisina kunzwa kubva kuvakuru vekambani iyi nezvavari kupomerwa zvekubata vashandi senhapwa muzinda wechina muzimbabwe unogara uchiramba kuti makambani ezvizvarwa zvemunyika yavo hazvimbonyikidzi vashandi. Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashe dhe wavaudza studio 7 kuti vanhu vakasungwa vakamboregedzwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dzinoti matombo anenge acherwa lithium anenge aine zvimwe zviwanikwa 10 kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvicherwa izvi zvikwenenzerwe munyika chisati chatengeswa zvinonzi chichiri kuendeswa kuChina chisina kuitwa izvi zviri pamutemo wenyika. Ndakamirira studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chemauto chakapandukira hurumende yemuSudan yechiuto cheRapid Support Forces chinoti nhasi chabombwa nendege nemauto ehurumende pedyo nechipatara icho chine zvimwe zvikamuri zvapwanyika.
muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano reWorld Health Organization rakabvisa chirwere cheCOVID-19 pazvirwere zvinonzi zvinokonzera njodzi pasi rose kana kuti global pandemic nekuda kwekupararira nekuuraya vanhu vakawandisa. Ko, izvi zvinorevei kuZimbabwe? Rupafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti zvakataurwa neWHO zvinhu zvinofadza, asi vanhu vanofanira kugara vakangwarira.
Saka tinoti nyangwe zvazvo World Health Organization yadaro chirwere cheCOVID-19 chichiripo pakati pedu, hazvisikiri kuti chirwere chapera, hazvisikiri kuti isusu tochirelaxa, tochipeta maoko tichiti aiwa zvapera, tichanosangana nazvo. Kwete, tinoti ngatirambe tichizvidzivirira, tirambe tichizvichengetedza, maoko tichigeza padiki padiki, tichisanitaiza zvakare maoko edu, tichimeka sure kuti hatibate kumeso kwedu, hatibate muromo, hatibate maziso nemhino, nokuti chirwere ichi chiriko ende vanhu vanokwanisa kuramba vachirwara nechirwere ichi, uye zvakare vanhu vanokwanisa kuramba vachifa nechirwere ichi.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti kupfeka mamask kuchiri kwakakosha zvakanyanya.
Vana nyumonia tikapfeka maface mask hazvichaspreda kuenda kune vamwe TB, haichaendawo zvakare kune vamwe. Kana paina neTB achikosora vakapfeka face mask unenge wakachengetedzeka. Saka tinokurudzira kuti kana muchikwanisa kuramba muchizvidzivirira nokupfeka maface mask uye zvakare nogeza maoko padiki padiki, zvinobatsira zvakare kuti tisaite chirwere cheCOVID-19 uye zvakare tisaite zvimwe zvirwere zvakaita sana TB, maflu iwaya kana nyumonia inoafekta muchipfuva. Saka tinokurudzira kuti nepatinogona napo, hongu World Health Organization yati haisisiri pandemic asi chirwere hachisati chapera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzira hurumende kuti irege kukanganwa chazuro nehope.
Asi manje hezvinei zvatofanira kuita senyika, hatifaniri kuita demobilize momentum yatatinayo. Ngatiregei kuchipeta maoko toti zvapera togara pasi, aiwa. Asi ngatirambei tichisimbisa kapasiti yedu yatagara tinayo. COVID-19 yakatipa makapasiti akawanda chaizvo. Takatanga kutsvaga maventilator, tikaseta up maintensive care units pazvipatara zvakawanda, tikatenga equipment yakawanda yekurapa zvirwere zvemapapu. Izvozvo ngatirambei tichiana, nhasi pane zvimwe zvipatara nemamwe maprovinsi nemadistricts asina maintensive care units.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachiti
danho rakakosha zvikuru, nokuti COVID-19 tiri kuona kuti haisisiri kuuraya vanhu vakawanda sezvayaiita. COVID-19 iripo yezvino haisisiri na uturu seuturu wayanga ina upa yakatanga kuuya. Izvino changu vachirwere chiri kusekuleta mumacommunities, vanhu vachingorwara vachipora, vamwe vasingambozivi kuti ndarwara COVID-19. Tiri kuona zvakare kuti yatinoti mortality kana kuti kufa kwevanhu vachiurayiwa nechirwere ichi yadzikira zvikuru, zvokuti changoenzana nokuuraya kunongoitawo zvimwe zvirwere zvatagara tinazvo.
Muzvinafundo Hilda Matarira vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe kubazi rezvekuongororwa kweropa nezvimwe vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo denda reCOVID-19 risiri kuuraya vanhu vakawanda sakare, muZimbabwe nepasi rose huwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi mwedzi wapera wakati wandei.
Takatarisana zveneCOVID-19 muZimbabwe, on average muna April vanhu vakabatwa neCOVID-19 vanhu vakasvika 30. Zvino muno muna May vanhu vakabatwa neCOVID-19 on average vasvika 64. Zvinotaridza izvo COVID-19 inenge iri kuda kutanga kuira muZimbabwe.
Zvichiteverawo mashoko eWHO ekuti hukasha hwechirwere ichi hwadzikira, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mchangwa vakabva vazivisawo kuti dare remakurukota rainge ratenderana kuti vanhu havachamanikidzwe kupfeka mamasi uye vashanyi havachanzi vaburitse humbowo hwekuti vakabayiwa nhomba dzeCOVID-19. Vakakurudzirawo vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba. Amai Mchangwa vakazivisa nyika kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kuendera mberi semazuva ose, uye vanoti ndiyo nzira chete inokwanisa kudzikisa huturu hwedenda reCOVID-19 muZimbabwe. Mafa vanhu vanoda darika zviuru zvishanu nemazana matanhatu kana kuti 5600 kubva zvatatanga kupararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yakaita mamiriro ezvinhu munyaya dzezveutano, tichitarisa kurapwa kwevana vakatsemuka washa kana kuti cleft lip and or palate, uye tichitarisawo nyaya yedambudziko rechirwere chekorera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vai Emmerson Mnangagwa vovimbisa vakakwiritwa mari neZimbabwe yairi kutadza kubhadhara kuti vakagadzirira kuita sarudzo dzakachena. Asi vanopikisa vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.